Maonero aya anotevera kukwira kudarira High Court nezuro kwemamwe masangano emubulawayo anosanganisira reIbechu likaZulu nechikumbiro chekuti vamunangagwa nemutevedzeri wavo vake Mbomo Hadi pamwe nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwe kuburitsa ongororo yeDumbu China Commission pamwe neyeZimbabwe Commission izvo zvaive nechekuita negukura hundi. Vamwe vataura neStudio 7 vati zvisinei nedanho rekuenda kumatarira atorwa nemasangano aya zvakakosha kuti vamunangagwa pachavo vashandise masimba avo semutungamiri wenyika vaone kuti nyaya iyi yagadziriswa. Mumwe wevane maonero aya ndimuzvari Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution avo vanoti mutsika dzechivanhu mushonga wengozi kuripa.
Nyaya yegukura hwindi inyaya yakakura kana takatarisana ne history yenyika yedu. Hatava nekwari kuti tirikuda kuenda haigoni kuti iswe pasi pekapeti chero tikazvidzama sei senyika hazvikwani. Chakakosha ndechekuti chokwadi chitaurike ende nyaya iyi isvitswe kumagumo. Chokwadi chete ndechinogona kusunungura munhu chero bhaibheri rinodero. Ndinoona vamunangagwa sezvo taona pasainwa National Peace and Reconciliation Act mufiki adarikai neimwe yandinoona sokuti chombo chingaita kuti chitange kutora direction yekuti nyaya iyi isvitswe kumagumo. Chitorawo advantage yekuti vamunangagwa ndoumwe wavanhu vanga varipo zvinhu zvakadai zvichiitika.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Admire Kudita anotsinirawo izvi. Kudita anofananidza nyika neimba achiti imba ikasavakwa pahwaro hwakasimba inoputsika. Anoti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kuti vanhu vemuZimbabwe vagokwanisa kugarisana zvakanaka murunyararo pasina kufungirana zvakaipa.
Even in Bible tinoona kuti Mwari anoti kuna Cain, ropa remukoma wako riri kuchema kwandiri. Saka ukatarisa that matter tinokwanisa kuona kuti pane chekuita nekuda kugadziriswa kunofanira kuitwa pamusoro pekurava kune kwaitwa vanhu. Takatarisa basa remukuru wenyika bane chitsvambe chekuti vagadzise nyaya. Kana vakasaigadzirisa ingozi chanetsa nyika yesenzo ichavanetsa ivo nenyika yeseZimbabwe. Saka nyaya iyi haisi nyaya yekuti vangaise pasi pebonde kana kuti vangoirasha vaidzingo ngenhunzi kana kuti unyunyu. Inyaya inototi inofanira kuti gadziriswe.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vamunangagwa vakapotsa mukana wekuratidza chido chavo pakugadzirisa nyaya yegukura hundi pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika apo vakakurudzira vanhu kuti varegererane vakoshewe zvakaipa zvakaitika munyika mumakore apfuura. Vamaposa vanoti kugadzirisa nyaya yegukura hundi kwakakosha zvikuru vachitiwo vamunangagwa vachinawo mukana wekuigadzirisa uye havafanirwe kuita zvakaitwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vasina kumbobvira varatidza chido chekugadzirisa nyaya iyi.
Tirikuona takavakarasikirwa nemukana wekuti vataure nezvazvo kuti vagadzirise nyaya iyi musi wavatora mhiko yekutungamirira nyika inoiyi. Taitarisira vari kuNational Sports Stadium kuti vachatanga kutaura nezvenyaya iyoyi voisa roadmap kuti ichagadziriswa sei asi hatina kuvanza vachitaura izvozvozvo. Takazoshamisika takuvanza vachiti mapaikons ngave mapaikons tikatoshamisika asi same breath imomo vari kuti vachada kuripa varimi vechichena vakatorerwa nyika. Saka tirikuona sokuti vanogona kunge vaine rimwe nava Mugabe kana vakasagadzirisa nyaya iyi nokuti vaMugabe takavaona vachiramba kutaura nezvenyaya iyi vachiramba kuigadzirisa vachiramba zvakare kuacknowledge kuti zvakaitika zvakare kuti vakumbire kuregererwa.
VaBatler Tambo avo vanoshanda nesangano reCenter for Public Engagement vanoti kuvepo kwemutemo weNational Peace and Reconciliation Act uyo wakasainwa kuve mutemo nemusi wechishanu chapfuura kunopa mukana wekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Vanoti pane kugunun'una kukuru kuri kuramba kuripo kune vanhu vakaurayirwa hama dzavo vachiti zvakakosha kuti panogadziriswa nyaya iyi pakosheswewo kuedza kusimudzira nzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya iyi.
Chimwe chinazoda kuti chiitike ndechekuti kugadziriswe kunzvimbo dzese dzakakanganisika idzi dzemumatebelland nemumidlands kuti kuvanga kuti kungakuvakiwa zvikoro kukavakiwa zvipatara zvakare kungaiswa zvibhorani nezvimwe zvinoita kuti vanhu vekunzvimbo dzese idzi vave nepundutso iri nani vaine upenyu huri nani nekuti vazhinji iko zvino vanokonongona zvakare kuti upenyu hwavo hwakadzorerwa kumashure zvikuru sanenyaya yekukura hundi. Iko zvino mutemo weNational Peace and Reconciliation Act wasainwa kuti uitiwe mutemo vhiki yapera ngauchitanga kushanda. Ii commission ngaichitanga kushanda ivandudze basa rokuti runyararo rwuvepo zvakare nyaya dzekuregerera dzivepo muZimbabwe.
vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakawanda vavo vari vaive vatsigiri vebato rezapu vakaurayiwa mumatunhu ematebeleland nemidlands panguva yegukura hundi kubva mugore ra1983 kusvika mugore ra1987 apo pakazosainwa chibvumirano chemubatanidzwa wemapato cheunit accord pakati pebato rezanu pf nezapu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.